This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America, urumu Washington, D.C.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington, D.C.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 10, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hurumende inofanirwa kubuda pachena kwayakachengetera murwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara avakapambwa nezuro.
Vanhu ivava ndimutozvai kuti vasiyai ngavadzose murume wangu, hapana chakachadze ndaana mhosva, ngavamudzose ari mupenyu ari mutano.
Mudzimai wava dzamara anotaura neStudio 7 pamusoro pemurume wake.
Madzimai pasi rose oungana muNew York achizeya zvingaitwa kuitira kuti zviga zveBeijing Conference zvizadziswe pasi rose.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vashora zvikuru kupambwa nezuro kwemurwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara. Vatsvangirai vati vakatambira runhare nezuro kubva kumudzimai wawadzamara achivazivisa nezvekupambwa kwemurwiri wekodzero dzevanhu uyu. Vativo ivo nebato ravo vari kushushikana zvikuru nekupambwa uku vakati vadzamara vakapa mashoko erutsigiro pakaita MDC musangano wayo nemugovera. Vatsvangirai vati mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nehurumende yavo ndo vanoziva kwavakaisa vadzamara. Vatiwo vaMugabe ava vanovasa chigaro weAfrican Union neSADC havafanirwi kuramba vari mutungamiri wenyika inopambwa zvizvarwa zvenyika. Vatsvangirai ava vanga vachifanirwa kucherechedza zuva rekuberekwa kwavo nhasi vati havana kuisa mari parutivi yekupembererwa zuva rekuberekwa kwavo, asi vatora mukana uyu kushoropodza hurumende nekwavanoti kupamba kwayakaita vadzamara vanova mutungamiri wesangano reOccupy Africa Unity Square.
Vaendererawo mberi vachitora mukana uyu vachiyeuchidza veruzhinji kupambwa nekupondwa kwakaitwa magamba eMDC akaita samushakabvu tonderai ndira tichaona chiminya nabheta chokururama nevamwe. Vatsvangirai vaudzawo veruzhinji kuti nyika yose inofanira kubatana navo mukumanikidza hurumende kuti ibudise pachena kuti vadzamara varipi. Zvichakadaro, mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti mapurisa asumwa nezvekupambwa kunonzi kwakaitwa vadzamara uye atanga kuferefeta nyaya iyi. Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaPhilippe Van Dam vaudzawo Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nekushayikwa kwavadzamara. VaVan Dam vatiwo vari kuBelgium pari zvino, asi vati hofisi yavo iri muZimbabwe iri kuenderera mberi ichiferefetawo nyaya iyi.
EU yakatanga kudyidzana neZimbabwe gore rino kunyange hazvo vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanga vachichema-chema kuti EU yakakurumidza kumedza kutsenga ichada panyaya yekudyidzana neZimbabwe. Vanhu ava vanoti nyaya yekodzero dzevanhu uye kusaremekedzwa kwebumbiro remitemo kuri kuenderera mberi munyika. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu remuAmerica reRobert F. Kennedy for Human Rights, amai Kerry Kennedy, vashorawo zvakanyanya kupambwa kwavadzamara. Amai Kerry vati zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvinhu zvinoshoresa, uye vati vaMugabe sachigaro weAfrican Union vanofanira kuita zvinhu zvinoyemurwa nevamwe kwete kutoenda pamberi nekutyora kodzero dzevanhu. Sangano iri ratiwo mapurisa emuZimbabwe nevasori vane nhoroondo yekutyora kodzero dzevanhu.
Mudzimai wavadzamara, amai Shefra Dzamara, vaendawo kumapurisa vachinomangara kuti murume wavo akapambwa. Vadzamara vakapambwa mumba inogerwa vanhu ndokuendwa navo vari motokari yemhando rweIsuzu. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Dzamara.
Zvakaitika ndezvekuti on Thursday last week takaona mota 2 dzichingotenderera Isuzu neHardboard dzichingotenderera kuarea yatinogara. Ndandatora number plate yemwe mota, then mezuro kwabva kwaya Hardboard yabva yatora murume wangu ari mubarber shop achitogerwa, ana kutopera kugerwa. Vabva vangosvika vachiti zveni, vachitotaura nemwe mukomana kuti tikutsvaga mbavha yabva kumusoro uko. Vakatarisa itai Dzamara, ndopavakati iwe undo itai Dzamara kaiwewe, pavatomusunga nzo wakaba mumbi pavatomisa muta.
Iye akakwanisa here kuziya vanhu ava kuti ndevanani?
Hatisati tatombotaura naifaneke kabva yatodzima.
Ko idzo nhamba dzamuri kuti makakwanisa kunyora madziendesa here kumapurisa?
Ndadziendesa.
Vati kudii?
Vangoti tichazokufonera, and ini ndikutoziva kuti maCIO vakamutora because vakabvira kutenderera munharaunda yatinogara vachitotarisa pamba vakasvika pagedhi pedu woslower down.
Saka zvakatanga svondora pera izvi?
Mswetesi.
Saka pamaenda kumapurisa nhasi vati kudii?
Patoenda kumapurisa vangoti tichazokubatai tichizonzwa kuti manumber plate emota aya ndeyekupi, vachiti tozokufonerai.
Mai Dzamara, mungade kuudza kuti kudii kune vanhu vangadai vakapamba vadzamara nezuro?
Vanhu ivava ndikutoziva kuti maCIO ngavadzose murume wangu, hapana chaakatadze, ndaana mhosva, ngavamudzose ari mupenyu ari mutano.
Mudzimai wavaItai Dzamara, amai Shefra Dzamara, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakwirawo kudare repamusoro reHigh Court richiti mapazi ehurumende ane chekuita nekuchengetedzwa kwenyika anofanira kutaura kuti vadzamara varipi kana varivo vakavapamba. Tabata Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chimbwa kuti tinzwe zviri kuitwa nesangano ravo.
Vadzamara yakudare taindisaiwo mapepa echimbichimbi ekuti mapurisa nevamwe vanoita nyaya dzekutsvakwa kwavanhu vanenge vasiri kuwanikwa vapindire munyaya idzodzo. Saka iko zvinoizvi takamirira kudeedzwa nedare kuti tinzwe kuti nyaya yacho ichatongwa nguvai.
Saka izvi zvinotora nguva yakawanda zvakadii kuti mapurisa kana vezvemutemo vapindure nyaya dzamune matura kumatare dzakadai dzivanhu vanenge vapambwa?
Kana takatarisa nenyaya yakaita seiyi yekuti upenyu hwemunhu hunogona kurasika, takatarisa matorerwo akaitwa munhu zvemasimba, panenge pachifarwa kutoti pawanikwe zvinoitika pachiripo ripo. Saka tinotarisira kuti chero panguva ino chaiyo vanyadzitari anofarwa kunge atoudza mapurisa kuti aiwa itai zvamunokwanisa kuita kuti munhu uyu awanikwe kana kuti atsvakwe tione kuti aripi.
Nezuro makambomhanara kumapurisa here vadzamara pavakapambwa?
Ichokwadi pavakapambwa nezuro takamhanara kumapurisa pagenerali police station inova iyo pedyo nekwazvakaitika. Vakaratidzaivo kuti vari kuti havana zvavanoziva nemaitikiro enyaya iyi uye vachangoonawo zvavangangoita, asi hazvina kuratidza kumanya-manya kwataitarisira. Takatarisana nemaitikiro akaita nyaya iyi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chibwa vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice
of America. Masangano emadzimai anoti ari kushushikana zvikuru nekutadza kuzadziswa kwezviga zvakatarwa kumusangano wemadzimai epasi rose makore makumi maviri apfuura. Musangano weBeijing Conference wakabuda nezvisungo zvaifanirwa kuzadziswa, asi dzihurumende dzakawanda pasi rose dzinonzi dziri kukundikana kuzadzisa zvisungo izvi. Izvi zviri kubuda kumusangano weUnited Nations wechimakumi mashanu nenomwe unotarisa pamire kodzero dzevanhu kadzi. Musangano uyu uri kutarisirwa kupera nemusi wemugovera. Zimbabwe yakamirirwa kumusangano uyu nenhumwa dzinobva kumasangano akazvimirira oga pamwe nehurumende. Sangano remusasa Project rimwe remasangano ari pamusangano uri kuitirwa kuNew York uyu. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa ekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu musangano iri, amai Nyasha Mazongo, vanoti zviuru nezviuru zvemadzimai zviri pamusangano uyu zvinobva kunyika dzakasiyana-siyana zviri kuziya kuti zvigai izvi zvingasadziswe sei. Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 aita hurukuro namai mazango kuti tinzwe zviri kuitika.
Vanhu vazhinji vari kubvumirana kuti hongu zvirongwa zvanga zvakaiswa pazvibvumirano izvozvo zva Beijing vakanga vakataurirana zvakawanda zvakaitwa kunyanya zvinoenderana nemitemo kugadzirisa mikana vakaedza asi mukuongorora kwavari kuita vari kutaura izwi rekuti hapana chiri kunyatsoitwa paground yatinoti muchirungu implementation. Pane zvikonzero zvakati wandei zviri kubuda, vamwe vanoti hatina mari, vamwe vari kuti hurumende dzedu hadzisi kubvumirana nezvimwe zvacho. Saka kukurukura ikoko kurikungoenderera mberi, asi vanhu vari kungogunun'una kuti chokwadi kudivi rekuti tinyatsoti izvi ndozvaita kuti zvinhu zvigadzirike. Hapana, ndikada kutarisa nyaya yakabuda nezuro kunyanya yekurorwa kwevana vechidiki yatinoti pachirungu child marriage. Pari kupiwa kuti pane zvikonzero zviri kuitwa nevanhu vachingoti haa pamwe chitendero chavo, pamwe mwana wachona akaramba chikoro, vachingogamuchidzana izvozvo, asi hapana chavari kunyatsoti ichi ndicho chikonzero chakatadza kunze kwekuti hurumende dzinongoti hatina mari, hatina zvikwanisiro. Saka izvozvo zviri kuratidza kuti 20 years dzapfuura idzi vanhu vanga vachingoziya zvinhu, vachingogadzirisa mitemo, vachigadzirisa mapolicies, asi kuti vachinyatsozviisa kuti gadzire upenyu hwemwanasikana kana kuti upenyu hwemunhukadzi, tiri kuona pachine gepi rakakura chaizvo.
Tinotarisa kuti pane vakauya kubva kuZimbabwe, pane nhengo dzehurumende, vari kutora sei zviri kubuda pamisangano iyi?
Kubvira tiri kuZimbabwe chaiko, vatungamiri vehurumende vanga vachiuya kuno kune vari kunoko vakanga vachiwirirana hongu kuti hapana mari yekuti vawane zvikwanisiro zvekugadzirisa zvinhu zvakati wandei, uye zvokurukura nesu zvakare vachiti hapana zvimwe zvatingaite kana hurumende isina zvikwanisiro. Saka ndipo pangomira zvinhu zvekuti hongu vanobvumirana kuti matambudziko achiriko, mwanasikana achirisangana nedambudziko, madzimai vachine dambudziko pakuti vawane kodzero dzavo kunyanya dzeupfumi zvakadaro izvozvo, asi nyaya yavanozongo utaura ndeyekuti hurumende haina zvikwanisiro.
Takatarisa mune zuva ranhasi nemumazuva ari kuteera, zvii zvamuchange muchizeya?
Vanhu vachange vachikurukura pamusoro penyaya yavari kuti Beijing 20+ vachatarisa zvakare nyaya dzeupfumi kumadzimai dzingabatsirise kuti madzimai ave anowana budiriro. Pozopinda zvakare nyaya yevanasikana nedzidzo, ndo dzimwe dzatichatarisa idzodzo.
Vanga vari amai Nyasha Mazango vanoshanda nemusasa project vachitaura vari muNew York muAmerica naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwe kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombo. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vari kuenda kuSouth Africa kunoongororwa utano hwavo. Izvi zviri kuitika mushure memazuva maviri vafenda veruzhinji vachiona valungu vati vari kunzwa zviri nani chose, uye nhasi vaburitswa muchipatara chemuLusaka, asi vati vanoda kuti vanoongororwa zvakare kuti zvibude pachena kana vachida kurapwa zvakare kana kuti vavhiiwe.
Mudzimai vaimbove mutungamiri weIvory Coast amai Simone Babo vatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekukonzeresa mhirizhonga mushure mesarudzo dzakaitwa muna 2011. Dare remuAbidjan nhasi rawana mudzimai uyu aine mhosva yekuzvidza kuchengetedzwa kwenyika pamwe nekuronga zvikwata zvaikonzeresa mhirizhonga yakasiya vanhu zviuru zvitatu zvafa. Amai Babo nemurume wavo, Valorant Babo, Vaka pikisa sarudzo za 2010 idzo dzaka winwa na va Alassane Ouattara.
Zvirango zvitsva zvatemerwa Venezuela neAmerica uye asi zvinonzi zviri kushorwa zvikuru neCuba mudano rinoonekwa serekutanga America neCuba dzichikakavadzana pachena mushure mekubvumirana kushanda pamwe chete. Izvi zvinoitikawo hazvo kunyange hazvo nyika mbiri idzi dzakaburitsa muna zvita mashoko ekuti dzichatanga kudyidzana zvakare. Mashoko aburitswa mbepanhau rehurumende reGranma Cuba yatsanangudza mutemo wadzikwa nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama semutemo unoomesera zvine kutyisidzira mukati nyika yeVenezuela.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutipata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizDig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa WizDig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Sangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyaya dzezveupfumi muZimbabwe, hurumende yaratidza pundutso muurongwa hwayo hwekuzadzisa zvirongwa zvayo pamwe nezvaitarisirwa pasi pechirongwa cheStaff Monitored Program chiri pasi pesangano iri. Gwaro iri rakaburitswa neIMF nezuro mushure mekupeta rwendo kuZimbabwe kwechikwata chesangano iri chaibatsira hurumende munyaya dzezveupfumi. Mukuru wechikwata chesangano iri chaive muZimbabwe vaDominic Faniza vakatiwo Zimbabwe yawedzera urongwa hwekubhadhara zvikwereti zvayo zvekunze kusanganisira kuWorld Bank. Asi gwaro iri rinoti kunyange hazvo zvinhu zviri kuratidza sezviri kugadzikana, tarisiro kune zveupfumi hwenyika icharamba yakaoma sezvo kukura kwawo kwadzikira uye kuri kutarisirwa kuderera masimba mugore rino ra2015.
IMF inoti Zimbabwe ine hurongwa hwekugadzirisa upfumi hwayo kuburikidza nekuyananisa mashandisirwo emari iri kuwanikwa nehurumende, kubhadhara zvikwereti zvayo, kudzosa chivimbo mune zveupfumi pamwe nekugadzirisa nyaya dzinobata vekunze vanoda kuzotanga mabhizimusi munyika. Hurumende yakaunza hurongwa hweZim Asset senzira yekuvandudza upenyu hwevanhu. Urongwa uhu uri kutarisirwa kuwanisa vanhu vanosvika mamiriyoni maviri mabasa mukati memakore mashanu, asi izvi zvinenge zviri kuramba zviri zviroto sezvo makambani ari kutoramba achivhara uye mari iri kutenderera munyika iri kuramba ichishomeka. Pane kurudzirowo yekuti hurumende ideredze uwandu hwevashandi vayo kuitira kuti mari yainowana ienderane nehomwe dzayo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzemabhizimusi paUniversity of South Africa kana kuti UNISA amaichipo Nyamwena Mukonza, pamwe chete nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF vagadzira churumhanzu. Tatanga nekubvunza amai Nyamwena Mukonza kuti vanoti kudii negwaro reIMF pamwe nemamiriro akaita upfumi hwenyika.
Paripoti yaburitswa neIMF pamamiriro ekuZimbabwe, ndinoona sekuti vane zvimwe zvavataura havo chokwadi, nyange Zimbabwe yakazama kuda kumbodzorera mari nekuda kuimplement, asi hazvina zvazvanyanyisa kubatsira pakuchinja upfumi hweZimbabwe kana kuti mamiriro ezvinhu kuZimbabwe, nekuti tikoona kuti zvinhu zvirikuramba zvichitowedzera. Vanhu vanoramba vachitotambura zvakanyanya, mabhengi ari kuramba achitovharwa mari nemisina vanhu yekuti vakwanise kunge vachirarama.
Vachirumhanzu.
Zvavanotaura ndizvo kuti zveshuwa upenyu muZimbabwe hwakaoma, asi ivava vavauya kuzoongorora kuti ndizvo here kana kuti handizvo here dambudziko ravo rimwe chete. Vanhu vanoda kuzoona kuti dhongiri yarafa here, varivo vanoriuraya. Ivava vave World Bank International Monetary Fund ndo vanogara pazvigaro zvese zvemari dzinokweretwa nyika dzakasiyana siyana. Ende ivo vauya ivava ndo vanonyatsokuzivazve kuti ndivo vanga vasingabatsiri Zimbabwe samabatsirirwo angachiitwa dzimwe nyika. Saka isu zvedu kana takatarisa tongoona kuti hamunhu anozviridzira pemba yake ari oga. But chiri important pastatement yavataura vanyatsokutaura kuti the government of Zimbabwe has made progress in implementing their reform program. Maprograms avo eZimbabwe. Saka izvozvo vazvinota. Saka tochiongorora kuti ndapi mareform programs avanorumbidza iyavo. Ndo hatinotizve vajongana vateereri. Ndo indigenization of the economy.
Amai Mukonza, tinoonawo kuti Zimbabwe yakawimbisa kuti ichange ichiita urongwa hwekubhadhara zvikwereti zvayo. Tinoona here ichibudirira kuita izvozvo?
Ndinoda kuti ndikomente zvataurwa na
vachirumhanzu.
Kuti Zimbabwe iri part of the international community. Saka international community ine kodzero uye zvainenge ichiona vachipredita nekuda kwekuzimbabwe vanenge vaine maonero avanenge vachiita kuburikidza nemaindicators avakaita. Asi zviri kutaurwa negovernment zvimwe zvacho hazvisiri zvezvingaita kuti upenyu hurambe huchibudirira. Saka kana vachiti vanokwanisa kudzorera mari ndo zvinonzi mwoyo ungada, asi ezvinezvi mamiriro akaita upenyu havangakwanisi kunga vachizvikwanisa vachiita. Isu totadza kana nekubhadhara dzimweni dzenguva vashandi vedu vehurumende tozogona kubhadhara zvikwereti zvatiinazvo kunze here?
Vachirumhanzu,
muzvare handinzwisisi kuti kana vachiti indigenization of the economy hazvitibatsiri pakutodi. Nezuro chaiyo chaiyo mafarmers vanorima tobacco vana mbuya gwendere vari kumareserve they so far raked in 1.2 million. Zvinoreva kuti 1.2 million sokutaura kwatiri kuita iye zvinhu iri mumaoko avanhu vakawanda muZimbabwe mureserve. Munhu iyeye ne 1.2 million so far anokwanisa kutenga solar system yake yokuti pamba pake pave nechiedza. That is improving the standard of living yomunhu iyeye.
Ndikubatei muromo wachirumhanzi panyaya iyoyo. Asi tiri kunzwa varimi vari kuchema kuti mari yavawana haisi kuenderana nemari dzavakashandisa kuti vange vachiburitsa iyo fodya yavakwanisa kutengesai.
Correct. Iyozvo handimono ndo zvandataura ndikati at the end of the day International Monetary Fund kana kuti World Bank kana mama akanyatsokutera pandatangisa vanhu vari kuzviridzira pemba yavo ndivo vari kuseta maconditions okuti Zimbabwe isabudirira.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zveupfumi uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzemabhizimusi paUniversity of South Africa kana UNISA. Amai Chipo Nyamwena Mukonza vari parunare muSouth Africa.
Vagari vemugweru vanoti vari kurwadzikana zvikuru nedanho rehurumende rekuda kuvabvisa mumigwagwa mavanotengesera zvinhu vachiti havana zvimwe zvavangakwanise kuita kuti vararame. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vanotengesa mumigwagwa muguta regweru vanoti dai kanzuro pamwe nehurumende vagara navo pasi vataurirana kuti chii chingaitwe pakuedza kugadzirisa matambudziko anoya nekutengesa mumigwagwa uku. Mwedzi wapera, gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo vakati makanzuro emumaguta nemadhorobha emunyika anofanirwa kubvisa vose vanotengesa mumigwagwa zvisiri pamutemo nemhosva yekuti vanosvibisa nzvimbo uye vanovhiringidza vamwe vanhuwo zvavo vanenge vachiita zvakasiyana-siyana mumaguta nemumadhorobha umu. Asi vanotengesa mumigwagwa ava vanoti kutambura kuri kuunzwa nekushayikwa kwemabasa nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi ndiko kuri kuita kuti vaite izvi. Amai Pumuliki Kandege vakatanga kutengesa panze pechimwe chitoro chinotengesa zvekudya mugweru mugore ra2012 mushure mekunge vapererwa nebasa mune rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rega ravaishandira. Amai kandege wanoti iwo nevamwe wawo wanoda chose kutowedzera mitemo asi vanogara vachivhiringidzwa nemapurisa ekanzuru.
Hatirambi kubhadhara mutero asi hativaoni havambouyi kuti tizobhadhara mutero. Zvakare kunzvimbo kwacho kumisika kwavakatipa kuti titengesere ikoko hakuna mari vanhu havatombosviki ikoko. Ndosaka takapinda muno mutaunhu kuti ndo matinotowana mari.
Mumwe womutengesi wemugwagwa Tendai Ruzvidzo anotsinirawo mashoko amai kandege achiti mapurisa ekanzuru anoita zveuori.
Isoda kubhadhara mari zviri pamutemo zvisiri pakapa mari zvechoko mumwe. Vane vanhu vavo vanopfuura vachivasvitsa mari. Kana vakumanyisa ka those people havambomanyi vanomanyatiswa.
Mumwe zvemutengesi vamunyaradzi Marozva vanoti vatengesi vanomboedza kuti vataurirane nevakuru vakuru vekanzuru asi izvi zvichikona. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuvakuru vakuru vekanzuru panyaya iyi. Asi vanoziva nezviri kuitika vanoti pamusangano wayakaita svondo rapera kanzuru yakati ichaita musangano nevanotengesa mumigwagwa munguva pfupi iri kutevera. Mumwe mugari wemugweru vataita Simangoma vanoti kunyange hazvo zvine chokwadi mukati kuti vanotengesa mumigwagwa anosvibisa maguta nemadhorobha vanhu ava vari kubatsira veruzhinji zvikuru nekuda kwekuti vanotengesa zvinhu zvine mitengo yakaderera.
Idambudziko hombe nekuti uchifamba sounoshaya kuti chero zvaunenge uchida kuita wofamba sei nekuti une uchitotya kuti pamwe ndoguma chii zvinhu zvevanhu zvavanenge vachitengesa. Asi tikanyanyodzika-dzika tichitarisisa tinonyatsokuona kuti mavendors aya vari kubatsira zvikuru nokuti vari kupa service kuvanhu. Nekuti takatarisa munguva inoiyi zvinhu zvakaomera munhu wose. Vazhinji vanhu havasi kukwanisa kuafforda kuti vapinde mumasupermarket vachitenga zvinhu zvavanenge vachida. Asi vakaenda kumavenda vanokwanisa kunowana zvinhu nemanegotiable prices. Kana chinhu chaichiita kana $2 unokwanisa kutaurirana navenda monegotiata wokwanisa kuzotenga chinhu chasvika kana padhola chaipo. Zvinova zvinobatsira nekuti ikonomi yedu haina kumira zvakanaka.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusvikira upfumi hwenyika hwagadzikana vanhu vachiwana mabasa zvichanetsa kuti hurumende nemakanzuru vakwanise kubvisa veruzhinji vave kuwana raramo yavo nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa chedu cheLive Talk, muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8:30 PM, tiri kutarisa kupambwa kwakaitwa Itai Dzamara muchirongwa chevechidiki The Connection. Musakanganwa kuteerera nekupindawo muchipa pfungwa dzenyu.
Kana muchida kuti mupinde muchirongwa ichi, tumirai matext messages panamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Munyoro wekutanga anoti muri sei mese, ndotenda nhau dzamunotipa. Rambai makadaro, ndoda kumoresawo Innocent Marumisa. Kumbirai Fakazani, Tawanda Mazadzi nemachinda ese ari pagroupu rinonzi Boys dzeGunanzi paWhatsApp. Ndatenda hangu, ndinonzi Munyaradzi Mogona.
Yechipiri inoti makadii mko majonga, tinotenda nenhau dzamunotipa. Ko madii mambobata veGMB, tizivewo zvavari kufunga nevarimi. Zvakaoma hazvo kuita mwedzi 7 wakamirira mari isingauye kuvarimi. Tinovimba nemi pamwe, mungatiudzewo chokwadi, tanzwa nemanyepo wenyu agreement pagokwe.
Mumwe munyoro anoti makadii jonga naBlessing, kuno tinofara. Ndimhoreserewo Gogo. Mai vangu nehanzvadzi dzinoti Joe na Courage na sekuru na mbuya mai Vocat vari kuzvishavane. Ndichiti makadii ndimobi kubulawayo.
Aiwa vatereri, tabva tasvika kumagumo chirongwa chekuverenga tsamba dzenyu. Asi kana muchida kuti tumira idzo tsamba idzo dzitumirei paWhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hurumende inofanirwa kubuda pachena kwayakachengetera murwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara ava vakapambwa nezuro.
Mudzimai wava dzamara ataura neStudio 7 achiti anoda kuti murume wake adzorwe ari mupenyu.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, nichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksiyaemina Chris Kande naJonga.